Pari zvinezvi hapana chati chachinja. Vana mukoti vachiri vachakaramwa mabasa, hurumende ichiri yakanyarara, haisati yauya neofa, haisati yataura kuti iri kuita sei kuedza kugadzirisa environment muzvipatara kuti ive safe kunana mukoti kuti vakwanise kunga vachiita basa ravo. Haisati yataura kuti hurumende iri kugadzirisa sei nyaya yemuhoro waana mukoti, unova iho nyaya mbiri idzodzo dzakaita kuti vana mukoti vange vakaramwa mabasa.
Asika vachiwenga vari kuti dzokerai kumabasa, nhuna dzenyu dzichiongororwa nehurumende.
Tiri kuvanzwa endi tiri kuvatovanzwa zvavari kutaura, tiri kuzvinzwisisa, asi kumabasa hakudzokeki kana pasina mari, kumabasa hakudzokeki kana environment iri kuzvipatara isina kugadziriswa. Pari zvinezvi kutaura kwatiri kuita kuzvipatara hakutorina zvokushandisa, kuzvipatara hakutorina zvokudzivirira vana mukoti kubva kudenda recovid.
Ko, iyo nyaya yezvekuzvidzivirira kuchirwere ichi kana kuti maPPE yakamira sei chaizvo?
Kutaura chokwadi chaicho chaicho chisina kuwedzera kana kupungura, nyaya yemaPPEs inyaya hombe, inyaya iri kunetsa muzvipatara. Muzvipatara hamuna maPPEs. Kuzvipatara hakuna even magloves, zvimwe zvipatara zviri kunetseka, zviri kutambura. Vana mukoti, vana chiremba vari kutenderera vachitsvaga. Hakuna maface mask, hakuna magauni, hakuna maPPEs atingataura nezvavo ekudzivirira vashandi vehurumende vezveutano kubva kudenda recovid-19.
Saka semaonero enyu pangagadziriswa sei apa?
Pasina kuti pane kakuda kurwisana kana kurwisa ani zvako, nyaya iyi inotoda kuti hurumende iise musoro pamwe chete, nyaya iyi igadziriswe, vana mukoti vave vanokwanisa kunga vachidzivirirwa kubva kucovid-19. Tingataura zvimwe zvose, asi nyaya yeupenyu hwevanhu, nyaya yeupenyu hwavana mukoti inyaya yakakosha, inyaya inofanira kuremekedzwa, inyaya inofanira kuprioritizwa, kupiwa mukana wokutanga kuti igadziriswe, kuitira kuti environment yemuzvipatara inge yakanaka, environment yemuzvipatara inge iri conducive kuti vanoda kubatsira, vanofanira kunga vachibatsira, vakwanise kubatsira vakasununguka, vakafara, vachienda kubasa, vachidzoka kudzimba dzavo vachiziva kuti tanga takachengetedzeka.